09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishipenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 8, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe kana kuti 787 vafa vari vapfumbamwe. Nyanzvi dzotaura pamusoro pekudzingwa basa kwakaitwa vaObedai Moyo avo vaive gurukota rezveutano. Amai vemutungamiri weMDC Alliance ambuya Alice Chamisa vanowigwa zvine mutsindo kwaGutu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira magonyeti kuSouth Africa zvogara zvakabatira ura mumaoko. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe kana kuti 787 vafa vari vapfumbamwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi mashanu nevatatu nezuro. Vanhu gumi nevatanhatu vakabva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana uye makumi matatu nevana vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana maviri nemumwe chete kana kuti 201. Vanhu vakavhenekwa chirwere ichi nezuro vanosvika mazana matanhatu nemakumi masere nemumwe kana kuti 681. Vanhu vaongororwa chirwere ichi munyika yose kusvika pari zvino vadarika zviuru makumi masere nechimwe nemazana matatu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 81,335. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni gumi nerimwe nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezvishanu kana kuti 11,995,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo zviuru mazana mashanu nemakumi mana nezvinomwe kana kuti 547,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni matatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti 3,098,000. South Africa ndiyo ine huwandu hwakanyanyisa hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika dzemuAfrica. Nyika iyi ine vanhu vanodarika zviuru mazana maviri negumi nezvishanu nemazana masere nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 215,855. Inoteverwa neEgypt iyo ine vanhu zviuru makumi manomwe nezvinomwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 77,279, ichiteverwawo neNigeria iyo ine vanhu zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 29,789. Zvichitevera kugunununa kwakanyanya munyika nekunze nenyaya yeuori muhurumende, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazomanikidzwa kudzinga basa gurukota rezveutano vaObedai Moyo avo vari kupomerwa mhosva yeuori pakutengwa kwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMoyo vari kutarisirwa kumiswa zvakare pamberi pedare musi wa31 chikunguru uye vakabatwa nemhosva iyi vanogona kukandwa mujeri kwemakore gumi nemashanu kana kubhadhariswa mari. vamoyo vanonzi vakaita chikiribidi pakupa kambani ye Drugs Global basa rekutenga zvikwanisiro izvi nemari yaidhura uye kambani yacho isina nhoroondo yakati tsvikiti. Izvi zvakatanga kuburiswa nemapepanhau epa internet akaita se Zim Morning Post, Zim Live uye mutori wenhau Hope Chingono uyo aiburitsawo pa Twitter yake. Kunyangwe hazvo vehurumende nezanu PF vakamboedza kutyisidzira vatori venhau ava, nyaya iyi yakagumawo yasvika kusangano remapurisa repasi rose reInterpol iro rakati riri kuferefeta kufambiswa kwemari yekubhadharwa kwekambani iyi nehurumende zvinonzi zvakaitwa nenzira isina kujeka. Mwanakomana wavamunangagwa Collins anonzi akabatwawo mambure enyaya iyi. Asi mutsamba kuvatori venhau akati ari kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya. Zim Morning Post neZim Live akaburitsawo mifananidzo ina Collins nemumiriri wedrugs muZimbabwe vaDaily Shinguwaya avo vanonzi vaimbokokwa kumabiko ekustate house. VaNguwaya ndivo vakatanga kusungwa nenyaya yehuori iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vanokokera mabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Nyango zvazvo zvatora nguva yakareba kuti vazosvika pachinhano chakadai izvi, asi zvinopa chiedza kuti kwatiri kuenda kunenge kwakamira sei. Asi ndinofunga kuti zvese zvaitika izvo zvizvi zvazoitika nekunge vanhu veZimbabwe vataridza kutsutsumwa kwavo kongo yakareba pane murume iye iyoyo nevamwe vake. Asi tinoonawo zvakare kuti pauori hwoyuyu vamwe vakanga vasiri vega, vakanga vaine vamwe vanhu vakawanda wanda vakanga varepo. Saka tinotarisira kuti pachatorwa matanho akaomarara kuti vamwe vacho vaitwo zvaitwo vamwe izvozvizvi. Asi tinozvikudza zvazvo kuti nyange zvazvo zvazvanonoka, asi kuti patombotorwawo chimwe chinhu chinotaridza kuti hurumende haisi kufarira nyaya dzeuori.
Asi kavamwe vari kuti hurumende haina zvakanyanya zvayaikwanisa kuita panyaya yekutengwa kwezvikwanisiro kana kuti maPPEs nekuti zvaidiwa munyika nechimbi chimbi, uku vana chiremba vanga voramwawo mabasa vachiti vari kuda zvikwanisiro izvozvi.
Tine vashandi vehurumende vanoziva mabasa avanofanirwa vachiita nguva nenguva. Saka hatingati isusu chimbi chimbi yekutsvaka zvinhu ndo mukana wokutadza kuita basa. Vanhu vakatotadza kuita basa nemaune vachida kuona kuti vajuruja mari iyoyi yerubatsiriro iri. Saka handifungi kuti chikonzero chakasimba chekuti nenhau yekuti basa raida kuva nechimbi chimbi vanhu votadza kuita basa. Kwete, hatibvumi izvozvo.
Tiri kuona vamwe vanokweretesa mari nevamwe mudare reSenate muAmerica vari kugunun'una nekubatwa kuri kuitwa mari dzeCovid muHarare. Zvinozoita nyore here mune ramangwana kuti vanhu vabatsire Zimbabwe nemari chirwere ichi chikaramba chikomba zvachiri kuita?
Handiwo vega vakuita chinefu chekuda kubatsira Zimbabwe nekuda kwekubatwa zvakanaka kwemari dzinenge dzave muZimbabwe. Masangano mazhinji uye nedzimwewo hurumende dzekunze dzaonawo kuti Zimbabwe haisi kunyatsobata mari nemutoo unofanirwa, uyewo kuti rubatsirirwo rwo rusvike kune vanhu vanenge vachida ruyamuro. Saka idambudziko rapinda munyika uyezve zvichakonzera kuti vanhu vakawanda vatambudzike nokuda kwokutadza kubatwa kwemari kunoitwa nemapazi edu ehurumende.
Vanokokera mabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, sachigaro wekomiti yeSenate yemuAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJim Risch vakagarawo vanyora tsamba kuWorld Bank vachiti mari yose yekubatsira Zimbabwe kusanganisira mamiriyoni manomwe ainge apiwa nyika kurwisa chirwere cheCovid-19 yaifanira kunyatsotarisiswa kuti isashandiswe zvisizvo sezvavanoti zvakaitwa mari yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Mukuona kuti mari iyi yashandiswa zvakanaka, World Bank iri kushanda neUnited Nations Office for Project Services neDutch Catholic Organization for Relief and Development. Rimwe sangano rinokweretesawo mari pasi rose reParis Club rakanyorawo tsamba kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube richivaudza kuti vakasashandisa mari dzavari kupiwa kurwisa COVID-19 zvakanaka, kuwana rumwe rubatsiro mune ramangwana kuchanetsa. vanhu vakawanda kubva kumativi mana enyika zvikuru vatsigiri veMDC Alliance vaungana nasi kwaGutu vachionekana nemutumbi waambuya Alice Chamisa amai vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa avo varadzikwa kumusha kwavo nhasi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachiona kuradzwa kwambuya Chamisa. Vatungamiriri veMDC Alliance pamwe nevatsigiri vavo vauya nehuwandu hwavakusanganisira mutungamiriri werimwe bandiko reMDC Muzvare Thokozani Kupe avo vatadza kubata maoko sezvo vanga vachisoredzwa nevatsigiri veMDC Alliance zvapa kuti Muzvare Kupe vadzokere vasati vaburuka motokari yavo. Vachamisa vazobuda panze vachirambidza vatsigiri vavo kusoredza nekuvhairira Muzvare Kupe avo vanga vatosimuka vachityira mhirizhonga sekamboitika pavakaenda kunochema mutungamiriri weMDC wekutanga vaMorgan Tsvangirai muna 2018.
Enhamba dzangu chenyu chanetsa kuuya kana mukata chinja maitwa kunoita politics izvi ndichazvitaura kusvika manzwa uye maona. Politics hadziitwe zvechiganya bhura zvamunotaura kuti kana anenge asingawirira nesu chimbomugodzi asingawirira nesu pfuwa kumusana. That's not politics. Asingawirira nesu politics tinomuratidza zvakanakira maonero edu nekumurakidza kushata kwemaonero ake.
Izvozvo mukuru
saka hasha ngazvite njoma.
Vanhu vataura pakuradzikwa kwaambuya Chamisa vavarumbidza vachiti vaive nerudo uye vaitya Mwari izvo zvakaita kuti vagarisane nevamwe zvakanaka. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC Alliance amai Linet Karenyi Kore vati ambuya Chamisa vaenda panguva yakaoma apo vaigara vachirwadziswa nekushungurudzwa kunoitwa mwana wavo mune zvematongerwo enyika.
Hauchajiwa kusunga mkunguru kunamata nekusanya ndozvaita mugadzuri paya pano zvokuti neriwanzwai iye airwara kupfuura nemifoni wacho. Mwana wawina sarudzo abirwa, mwana waone mamembers vomupariamendi adzingwa, mwana waone makanzelas adzingwa. Waizwase ise munhu wakapinda mukuzvara nemifoni wacho. Zvorukurukurukutirwadza kuti ndimai vakaenda kunofira isusu Zimbabwe tese kuti tirarame.
Mumwe mutevedzeri wavatamisa vatendai biti vati bato ravo rakatosikirwa naamai vakabereka mutungamiri anotarisirwa neruzhinji rwenyika kubudisa vanhu mumatambudziko avanosangana nawo munyika.
Kuti isu veMDC Alliance inotungamirwa nemwana wenyu Advocate Nelson Chamisa tinoti we are very sorry, tine hurombo nekurasikirwa nambuya Chamisa namai Chamisa. Ini ndiri mumwe vevaivai vaimbosvika pano ndichiona mai vangu ndichiona gogo kune zvinhu zviviri zvavaita. Chekutanga changa chiri chokukurudzira kuti vanangu namatai, she was a prayer warrior. Chechipiri vanga vaine rudo, hawaibva pano usina kambambaira, hawaibva pano usina kahuku karodzirana kawaenda nako. So urwacho tiri kuruona muna Advocate Nelson Chamisa.
Mumwe muvakidzani wambuya Chamisa ambuya Taona Mutesva vatiwo vanhu vekwachiwara varasikirwa nemudzimai aibatanidza vanhu uye akashanda nesimba kuendesa vana kuchikoro avo vave vatungamiriri.
Vaibisa tembuya vake pamwe vaibetiridza mwana kutaende kuchikoro mbuya vaneni vatitiki handari pamba pavo kubika voti o mwanangu nemukadzi indiipai Nelson Mari aende kuchikoro ndopetuka Nelson muzomuona akai.
Vamos à história. Munyori weze mebasa ni magaru wakanake evanu mchikwata chiva diki ve MDC Alliance wama komborero harizirivishi vati ambuya chamisa mbele kangachi gara chishunguru zwa nezi rikuitika msangana suwezo mwana wabo alikukutiranwa ne wakapasa nuka awanunzi varushanda ni bato reza MPF ambuya chamisa awangawane makore makumi matanatu ne matanatu ye kubere kwa wanunzi wakadona wari mbindura wore murivo toku bavashaya ipapo ne msue muvuro vasi ya wana wabo vana ne murume wabo wasi uvano chamisa Ndaka mira studio 7 Masvingo Tini Godfrey Mtimba
Nakandi
Vanhu vakawanda vanoti varikutadza kutora mari dzavanenge vatumirwa nehama neshamwari dziri kunze kwenyika ku Western Union nemukuru Nunurai Jena anoti panyaya inotevera
Vanhu avanoti pavari kuenda kunzvimbo dzekutora mari dzinenge dzatumirwa dzakaita semukuru ne Western Union vari kuudzwa kuti mari haisati yavepo kana kuti vaende kune mamwe mapazi avo kana kuti vadzoke mangwana izvo vanoti zvanyanya ivo vachifane nzara. Mumwe akatumirwa mari svondo rapera asati awana mari yake vamugove gore jena vati vari kungonzi vadzoke mangwana mangwana acho onzi mangwana zvakare
tungonzi kumukuru kutakasvika nozongo ya mangwana vemo ya mangwana saka uchimenzi kumukuru atsinga asina mari oro kuti vane zvavari kuita nemari here kuti vazopa vanhu leta but then urungoenda ndaenda nhasi dzoka mangwana dzoka mangwana udzoka futi mangwana uchimenzi mari kuenda kusisina kumukuru
Vagenes Machara vati vave kufa nenyota makumba ari mumvura sezvo vari kutadza kuwana mari yakatumirwa nemukoma wavo ari kuAmerica. Vamachara vati vaneta nekunzi vadzoke zvekuti vave kufungira kuti mari yavo inomboshandiswa vasati vaipiwa. Asi mushandi wemukuru anonzwa nyunyuto dzevanenge vatumirwa mari asina kuda kudomwa nezita ati mari iriko asi pane dzimwe nguva masaisai kana kuti network inenge ichinetsa uye vanhu vari kutumirwa mari vari kuwanda zvekuti avaperi vose kupiwa musi mumwe chete.
Mari kuveko iriko so the only understanding is ingatiita tingave chitonetsa inetwork probably one kuti pamwe zvichitongwa ari kunonoka bati vanhu vachona varipo vanhu vakawando futi vachitora mari vacho havapiki mari vose kawanda.
Nyanzvi munyaya dzezvemari uye vachidyara mari munyaya dzemicrofinance munyika pamwe nekumalawi valouis madhafi vati kushayikwa kwemadhora ekuamerica kunokonzerwa nezvinhu zviviri zvinoti kushandiswa kwemadhora ekuamerica munyika nemunhu wese pamwe nekusafamba kwendege munyika idzo dzinounza mari dzemakambani akaita semukuru kana Western Union.
Mari inouya nendege inouya yakatotakurwa iri mumatrunki yotodistributwa kumameja usually this thing is done nemabhengi but nekuda kwecovid hakuna maflights ari kuitika maflights they're very limited saka ndege dziri kufamba dzichitakura mari ishoma right now I don't think there's any bank which has got chi mani nenyaya yekuti hakuna ndege dziri kuita se dziri kufamba.
Vanhu vakawanda munyika vave kurarama nekutumirwa mari nehama neshamwari dzakaenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro sezvo munyika musisina mabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reArizona muAmerica rava nevanhu vanodarika zana nezviuru vabatwa nechirwere cheCovid-19. Izvi zvaita kuti dunhu iri ritarirwe senzvimbo yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi sezvo munhu mumwe chete pavanhu vana vari kuvhenekwa mudunhu iri ari kuwanikwa aine chirwere ichi. Zimwe Zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinotyaira magonyeti zvinoti zvave kugara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera kurwiswa pamwe nekupisirwa marori azvinotyaira nezvarwa zvenyika iyi zviri kuti vekunze havafaniri kunge vachishanda muSouth Africa. Kuratidzira kwakaitwa nezvarwa zveSouth Africa nezuro kunonzi kwakasiya chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakuwadzwa uye magonyeti ane chitsama apiswa. Zvizvarwa zveSouth Africa zvakavhara migwagwa nezuro zvichibatidza moto kudzivirira kuti motokari dzisafamba. Mumwe mutyairi anobva kuZimbabwe vaPatrick Makuaza avo vari kuDurban vanoti nezuro zvinhu zvanga zvakaipa zvekuti vavanoshandira vakatovakurudzira kuti vasapinde pamigwagwa. Asi vanoti nhasi vambodzokera mumugwagwa kunyange hazvo kuri kuedza dziva negumbo nekuti mune dzimwe nzvimbo vari kuratidzira ava vanonzi vachiri kunetsa. Vamakwaza vanoti hurumende yeSouth Africa iri kuvatsigira sezvo iri kuti vabvumidzwe kushanda kana vaine magwaro anovabvumidza kunge vari pabasa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamakwaza muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Vakuratidzira kwakaitwa nezuro mukati memugwagwa mutaingono vamwe vachinzi vakwazwa vapisirwa marori. Kireo fana nzwa baba wa mwenye tuwa takana nzwa kizwa kuwa kwa omu roti imumu mutaka zwa kia suna umira zaka nangare kutuwa kumana waki waru kupara mkwa kwa yeti wa jipisa marori saka zwa zirugunesa sasa ziwa kuti slow famba suna kumira pati nekucha ae mere mere chayo yu ondo chayo yu ondo ombe chayo
saka nasi zinza kamira sei imumu kwa kwa
negati mukati bezwara nhasi takwanisa kuti tibude tiende kumabasa. Aiwa zvara nhasi marori ari kufambawo panapa nepapa kunyanya nzvimbo dziri mudhuze nemupotumu. Aiwa tiri kufamba nekuti mapurisa anenge arimo anenge akateketedza nzvimbo dzacho. Mapurisa aiswaiswa mukati menzvimbo idzodzo kuti aone kuti zviri kufamba sei. Aiwa zvara nhasi rinenge rakatinyararebichana takwanisa kuti tiende kumabasa tichinoseenza. Asi vakomana vacho aiwa vari kupenga vakomana vacho vari kupenga baba makadii zvenyu vakandimire.
Kuivo vamunoshandira vari kuti ivo nezviri kuitika izvi zvekuvharirwa kwemakambani avo?
Tinoshandira vari kuti zviri kuitwa nezvaro zveSouth Africa zviri kunze kwemutemo nekuti varungu ava tatedza navo makore akawanda. Dambudziko raakuita vakomana vamanje nekuti vaakuda izvozvi kuseedza pamwe pese makore akura aya vanga vasingade kuseedza nekuti kuseedza chaikuwanikwa asingafarirewo zvekuseedza. Saka varungu nezuro vakambotimira vakamboti timbomira kufamba mumugwagwa nekuti nezuro zvasina kumira zvakanaka. Saka nhasiwo nenhau dzataurika mumapepanhau nemumanyuzumu zvinenge zvaratidza kuti hurumende inenge yapindira. Saka nhasi vatitendera kuti tipinde mumugwagwa tinoseenza. Asi takangoseenza takangomirirawo mazizao dzehurumende kuti vatati kudii toona kuti zvinofamba sei baba kandimire.
Saka iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti nezviri kuitika izvi?
Hurumende yeSouth Africa iri kuti munhu wese ane mapepa ngaapinde ende uyezve hurumende yeSouth Africa iri kuti iyo ichatarisa mamirirewo evari kushanda vacho kuti mapesendeji ari mumakambani zvachona akamira sei. Then kana vaona kuti mapesendeji zvachona akamira sei then vozopasisa mutemo. Ende hurumende yacho iri kuti zviri kuitwa zviri kunze kwemutemo nekuti South Africa yakangofanana nedzimwe nyika dziri musadhiki dzinofanira kuti dzityidza nesenyika dziri munharaunda imwe chete. Saka ivo vari kutotiwo zviri kuitwa nevakomana vomunomwe zvekusiraika nekumisa marori kufamba zviri kunze kwemutemo. Ndosaka vatoti nhasi hakuna munhu anofanira kuva achimiswa kuseenza munhu wese kumabasa. Saka takangomirira kuti izvozvo kuti outcome yavo ichazobuda ichiti kudii pamazuva ari kuteera iwayaya.
Saka imi kupinda kwamaita vomugwagwa nhasi hamusi kuchira upenyu hwenyu here?
Nhasi tatongobuda kakutimba manje haungagareka because kutowina wondokutoirwa bhozi iwo ndowapinda mukati mezvimbo zvevanhu. Saka ukapfuma iwo kuti iwo tagara kumba wasingati unoenda kubasa zvinhu zvacho zvinobva zvatongoipa. Saka nhasi tangotidza tingobudo tiende kumabasa kwacho kuti tiwanewo cheuviri nekuti kana ukagara kumba uko hauna chaunowana. Saka tatongoti tingobudawo tiende kumabasa tinoseenza. Aiwa kutya tine tinako hapana zvatingaita hatina sarudzo. Hatina sarudzo yatinoita kuti dai tatinemwewo sarudzo yekuti kumba kwanaka taigona kuti toenda kumba zvino kutsva kumusana nekudumbu chaiko kuti toende kumba kwanyonati hapana chekunoita kuno kwachona hondo yachona iripo. Saka Zagaoma baba, zagaoma nata wedo kubasa, tiripo tuusheza.
Avo, vangawari mwe mchikairi, anubwa kuzimbabwe wa Patrick Makuaza, bari parunare Mudeben, South Africa, na Jonga Kandemiri wa Studio 7. Yashika nguwa ya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurira pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Leluya ndikwa mfundisi mwemi zvangu kuno South Africa regai ndine matambudziko kuna baba vachamisa nemuri yose yoko vachamisa nemuri yose yeZimbabwe nemuri yose ya Jesu Kristo nevagari vemasvingo kwaMbutu munhu wese zvakwe aiwa tinoti baba vachamisa tinemi pamunamato zvinhu zvinorwadza chose kurasikirwa nomubereki akakuberekai asi tinotenda nokuti amai vakakuzakurerai vakakukudzai. Nasi uno maamutungamiri, nasi uno maakuziva kunyaradza nekunyaradza vamwe sezvatinosona. Saka ndiro kuti baba vachamisa nyararai ndimwari vaita kuda kwavo. Zvatinoziva kushoko ramwari chimwe nechimwe chine nguva yacho, uye kuti munhu wakaberekwa nemukadzi ana mazora panyika sezvanzi unoita seruva asi unokurumidza kusvava. Saka ndo zvakaita muupenyu hwedu, vanhu panyika pano atigara pasi pedu asi tinoti mwari vaita kuda kwavo kwasara ini nemi. Saka ngatitemei nemi vachamisa nezvakawira mhuri yose kwenyu nokurasikirwa nenzira yakadai ngasingatarisiwa kunyika iri mumadhaka nekuda kwenhamo necoronavirus. Nhasi uno kubva kwakundonzi amai akusvina. Saka tinoda kuti baba zvisuwa aiwa tinorwadziwa nemi nokuti kurasirwa kwenyu kurasirwa kwedu. Amai venyu ndaamai venyika. Saizvozvo nokuti vakatiberekera mwanakomana nhasi uno anova mutungamiriri ari kutungamira pati hombe. Tinotenda kuti mwari vachanyaradza munhu wese ari kuchema nemi kuburikidza nesu kuno South Africa. Tinoti aleluya, amen.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM tirikutarisa zviri kuitika ku South Africa uko zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zviri kurwiswa. Pera regai timbotarisa misoro inau zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe kana kuti 787 vafa vachiri vapfumbamwe. Nyanzvi dzotaura pamusoro pekudzingwa basa kwakaitwa vaObedaya Moyo. Amai vemutungamiri weMDC Alliance Ambuya Alice Chamisa vanovigwa zvine mutsindo kwaGutu. zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira magonye etu kuSouth Africa zvogara zvakabatira ura mumaoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.